Kufa kwa ita vashiri, kwaziviswa ni mtungamiri wenyeka va Emmerson Mnangagwa, kunyange azo madande mtande Facebook, Twitter ni WhatsApp, anga azara ninyaya ipa zobuda zuva.
It is with sadness that announce the passing on of our Minister of Lands, Agriculture, Water and Rural Resettlement, Air Chief Marshal, retired Perence Shiri, who passed on this morning. His death came as a great shock to all of us. May his soul rest in eternal peace. Details of the arrangements will be announced in due course.
Vamunangagwa havana kutaura kuti chakonzera rufu rwavashiri chii chaizvo, kunyange hazvo vanga vave nemazuva vachirapwa. Vashiri vakatadza kupinda musangano wemakurukota ehurumende nezuro mushure mekurwara kwavanga vachiita. Zvinonziwo muchairi wavo akafawo mushure mekurwara kwenguva pfupi. Kunyange hazvo zvichinzi wafa wanaka, imwe nhengo yesangano reIbheji likaZulu vambuso Fuzwayo vati havasi kuzoregerera Vashiri zvichitevera kuurayiwa kwakaitwa vanhu ne5th Brigade kumatebeleland nekumidlands. Mutevedzeri wemunyori mubato rezapu vamujobhiza Nuku vati varwadziwa nekufa kwavashiri sezvo vafa vasina kugadzirisa nyaya yeguku rahundi sezvakaitawo vaimbova mutungamiriri wenyika varobert Mugabe.
Iye ndiye munhu chaiye chainge ari the chief architect, vachishanda vese navamunangagwa vari pavo. Nyaya idzodzidzi dzakatsvairirwa pasi pemakapeti vachingoti moment of madness, asi chokwadi ndechokuti panofa munhu nyaya haiori. Nyaya yaifanira kunge yaenderera mberi kuti ivo varume ava vabudire pachena vachitaura kutizo chinangwa chavakaita chokura yavanhu vekumatebeleland, mazapu members and mazibra members, changa chiri chei. Isusu sezapu hatisi kuchema ivo ba, tiri kuchema ava vakaurayiwa makore iwayo, vatiri kuti havasizombofa vakabozowana justice.
Mutevedzeri wemutauriri webato reTransform Zimbabwe Vasungai Mazando vati pane zvakawanda zvavanga vachitarisira kuti vashiri vasiye vagadzirisa, zvikuru sei nyaya yeguku rahundi uori pamwe neupfumi hwenyika.
Isu seTransform Zimbabwe tine zvimwe zvinhu zvakawanda zvataifungidzira kuti vapere nzishiri vaizotisiya mune rinopasi zvagadziriswa. Tine nyaya dzakaita sedzeguku rahundi matebeleland in Midlands, tine nyaya dzakaita secommand agriculture, the transparent around the funds of command agriculture, tine nyaya dzakaita secorruption yatiri kutaura mazuva ano kuti corruption iyi ngaiwanikwe ichipera.
Vakafanobata chigaro chemutauri wezanu PF vapatrick Chinamasa vaudza Studio 7 parunhare kuti bato ravo rarasikirwa zvikuru negamba rehondo yerusununguko uye munhu anga achishanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika munyaya dzekurima. Vatiwo hondo yapera, vashiri vakashandawo zvakasimba kuchengetedza nyika vachitungamira mauto emuchadenga. Hatina kukwanisa kutaura neMDC Alliance kuti tinzwewo pfungwa dzavo nekufa kwavashiri. Zvichakadai vamunangagwa vati kuradzi kwavashiri kuchaziviswa mukufamba kwenguva. Mune imwewo nyaya, chikumbiro chemutori wenhau Hope Chingono chatadza kunzwikwa mudare repamusoro. Rimwe remagweta aChingono vaGift Mtisi vati nyaya yaChingono yatadza kuenderera mberi sezvo zvakaitika kudare raMajor Street zvanga zvisati zvasvitswa kudare repamusoro.
Apiwu yedu yanga isina record, record anongera kwakwanisa kunzwa kuHigh Court nokuda kwokuti ranga richiri kuMagistrate Court. Vachuchisa vana kukwanisa kunge vaisa mhinduro yavo pane chikumbiro chedu chebheu. Saka nokuda kwaizvozvo nyaya yanzi ipfudzirwe mberi, asi isusuwo nekuti tanga tine chidisusu chekuti nyaya iitwe, tabva takumbira mutongi Judge Chitapi kuti vatipe mutongo or order yekuti rekodhi rikwanise kuwanika kumagistrate paclerk of court nhasi zuva risati rapera, kuitira kuti rekodhi ringe riri pamberi pedare mangwana panenge pakuitwa chikumbiro chebheu.
Nyaya yachingono nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume avo vari kupomerwa mhosva yekukurudzira kuratidzira zvine mhirizhonga mukati dzakatarisirwa kunzwi kwamangwana mushure mekunge magweta avaNgarivhume asvitsawo chikumbiro kudare repamusoro chekuti vatongwe vachibva kumba zvitevera kunyimwa kwavakaitwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso svondorapera kudare raMajor Street. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.